mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nasi vaudza zvuru zvevatsigiri vavo kugwanda kumatebeleland south kuti vagadzirire kupinda mumigwagwa vachinoratidzira pamusoro pevhoti yavo yavanoti yakabiwa.
Tinotenda tiyavonga kuti tauya pano pagwanda
sizile gwanda siyavonga
tauya pano pagwanda
sibuile lape gwanda
reason yatawira ndeimwe chete
isizathu sinye zwi
taringa pano pagwanda kuzotenda kuvhota kwamakaita. So it's our thank you, it's our siang siyabonga rally
silandu kuzobonga ngokuvotela kwenzileyo lonyaka irally yethu yokubonga namhlanje.
Thank you Gwanda for voting for Chase, thank you for voting for us, thank you for your love, thank you, thank you, thank you. Now ndandiri ku Bay Bridge nezuro
ndakashamisika ne crowd yandakaona iko.
Munoziziya kuti panopera maelections vanhu havaoni the need yokuuya kumarani. Awasiyo kuti nemawiro akaita vanhu kubedbridge.
Vachamisa vabatawo nhau dzakasiyana-siyana dzinosanganisira uori hwavanoti hwakawanda munyika, kutambura kuri kuita vanhu munyika uye mari dzemitero dziri kubatirwa vanhu dze2% tax. Vatiwo bato ravo rakazvipira kuita nhaurirano nehurumende yava Emerson Mnangagwa. Asi vamunangagwa vanofanira kutanga vabvuma kuti bato ravo rezanupf rakadyiwa musarudzo dzakapfuura. Kuti tinzwe zvizhinji tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya avo vanga vari kumusangano uyu.
Nhasi tiri kuno kune machikichori svinga ravanhu zuru nezuru kupelandava stadium. Chinangwa chemusangano wedu watiri kuita kuno watichaita nyika yose ndewokuonesa vanhu kuti vanhu vakabude maelection havo vaisa nyika mumagwiringwindi, havo vanyudza nyika. Vanhu vari kutambudzika muzvipatara hamuna mishonga, vana havasi kuenda kuzvikoro, munyika hamuna mura zvakanaka, mari hamuna, mitongo yezvunhu iri kukwira rugumi rugumi pazuva poga poga. Saka toita seiko nevanhu ava vakabire sarudzo dzevanhu?
Saka mashoko ari kunyanyobatwa navachamisa ndeyekuti kudii avari kutaurira vanhu izvozvo?
Mashoko ari kutaurira vanhu ndeyekuti iwo munhu aripo uyo hamusi makamuvhotera, makavhotera ivo vachamisa kuti vange vari mutungamiriri wenyika. Naizvozvo tiri kuti isusu vana veZimbabwe handei kustate house ikoko tinogadza vachamisa nokuti ndo vakavhotebwana vanhu. Ndo mashoko makukutu avari kutaurira vana vezi.
Muchiona ruzhinji rwevanhu rwamakaunganidza iko zvino vari kutambirana sei nemashoko ari kuparidzwaya?
Vanhu vari kufara chaizvo mukoma wangu Evans. Vari kutoti vaiwa takagadza imwe vachamisa musi wa3 July. Naizvozvo tatononoka handei kustate house ikoko kwatakavhota kuti munge muchinda munogadzirisa matambudziko ari munyika. Saka ndingati inini muchidimbu mukoma Evans, mashoko aya ari kutambigwa zvine mutsindo, ari kutambigwa nevanhu vese kwese kwatiri kufamba tichienda. Nokuti sivatungamiriri mukoma Evans, tinofanira kuva vatungamiriri vanotaridza kuti vakavhotegwa nevanhu nekufamba navanhu.
Avo vanga vari murongi wemisangano mubato reMDC vaAmos Chibaya vachitaura parunhare vari kupelandava stadium kugwanda nestudio 7. Asiwo imwe nhengo yezanupf kumatebeleland north vabelief Gaule vanoti MDC iri kutambisa nguva kuramba vachiti vakakunda musarudzo nekuti hurumende iri kutonga yakatambirwa pasi rese, hakusisina chichachinja zvakabuda musarudzo.
Mashoko ari kuparidzwa nevanhu veMDC aya, sekuona kwangu yes vari kuita zvavari kuita but hakuna chichabuda, hakuna zvavachazvaita vaigona kuita nezvokuti zvinhu chavo chibudirire kana kumboti chete they are taking advantage kuti vanhu zvinhu hazvisati zvazonaka munyika, hazvisati zvanaka sezvo vana Mnangagwa vachitanga basa you are there taking advantage of the situation you remo mamiro zvinhu munyika kuri kuti zvinhu hazvina kumira mushe nemhava kuti kune sabote dziri kuitika apa neapa dziri kukonzereswa nevamwe vanhu apo zviri pachena and vanhu vachava vari kuzi handizivi kuti vari kuzvitora kupi kuti vachaita izvozvo zvibudirire handisi kuvaona vachibudirira nemhava kuti havana rutsigiro vamangagwa zvinhu zvavo zvakafamba zvakanakanaka sezvo zvaitwa nenzira zvakaita zvakaenda kumakoti zvakabudirira isadhaki iri vatsigira handizivi kuti iwo rutsigiro vacho vacharuwana kupi
munoona here paine pachikwanisika kuti pave nenhaurirano pakati pezanu pf nemdc dzekuti vashande vese kuenda kumberi
sezvo vari kuita zvinhu zvavo izvi ndofunga kuti vanhu vemdc ava vachapedzisira vabvuma kuti vanhu vagare pasi vataurirane sezvo purezidendi mnangagwa haana kuramba akati haiwa ngatigarei pasi kana kune zvimwe tongotaurirana but iyo manje vari kuramba but ndiri kuona kuti vakatadza kubudirira kwazvinhu zvavo zvavari kuita sezvo vachatadza vachadzoka futi ndiri kuvaona vechidzoka ivo vechida kuti vanhu vataurirane vagare pasi vataurirane vagadzirise zvainoda kugadziriswa
avo vanga vari mutsigiri webato rezanu pf kumatebeleland vachitaura parunhare vari kutsolotsvo kwakare kubulawayo.